upenyu wabomba iwe warasatariro shehe vanotonotsa
Baba, you're the one who's shaking.